mutongo uyu tirikuupisa nekuti mutongo uyu hauna kutifadza hauna kutifadza maringe nekuti zvauri kuda kuunza zvinozoita kuti vanhu vasabhadhare mvura takambochallenja umwe mutongo wakambobuda wakadaro tikanouhwina kusupreme court saka tine tarisiro yekuti tinonohwina futi kusupreme court
saka mati matanga here urongwa hwekupikisa mutongo uyu
takatotanga
zvii chaizvo zvamuri kupikisana nazvo tichionawo kuti mutongo uyu uri kuti kanzuru inofanira kunge ichiteerawo mutemo wemaguta
mutemo wemaguta ndo watinoteerera kusvika patinosvika pasteji iyoya yekuti takuzonovharira mumvura saka mutemo wese kanzuru tinenge takateerera asi chatiri kupikisa ndechekuti mutemo wavo wezvavada kuti mana tizoita tiri kuti sekanzuru ngatipuhwe liwei sebhodhi ine mitemo yaro tinoteedzera mitemo yedu kusvika tasvika pakutora mumatanho atinenge takatora saiwa yaya
saka mati masvitsa here kumatare tsamba kana magwaro enyu ekupikisa mutongo uyu
magwaro edu ekupikisa mutongo uyu takatopedza kuita mabasa edu kuti tichisvika kudare kuti dare ringe richiona maargumends edu seguta kuti zviri kutaurwa nedare repasi handizvo zvatinomirirana nazvo dare repamusoro ringe richitipawo mamwe maonero
tinoona kuti pasi pebumbiro remutemo mvura ikodzere yemunhu hamuna here dzimwe nzira dzekuti munge muchitevera nadzo zvikwereto zvenyu pane kuvharira vanhu mvura
mvura ikodzero yemunhu asi ikodzero inofanirwa kunge ichibhadharwa neanoishandisa yachona kutotyora kodzero yevanenge vakabhadhara mvura kuti mumwe munhu angowana mvura mahara kuti ivavo vanenge vakabhadhara mvura havada kubhadharira umwe munhu vakazvibhadharira ivo kuti vange vachiwana mvura saka ikodzero dzavo futi kuti munhu wese ange achibhadhara
saka pamuri kumirira kuti dare repamusorosoro rizonzwa nyaya yenyu muri kuteera here mutongo uyu pari zvino muri kuumira here kuvharira vanhu mvura
kana tatoita apeal apeal inoita set aside mutongo wakaitwa takatoita mabatano ese atinofanira kunge chita